Mudzimai wamasaya amai Maria Joao vati vaona mutumbi wemurume wavo nhasi mangwanani mushure mokunge mwana wavo akatadza kucherechedza mutumbi uyu nekuti wainge wakapiswa uye kuzvimba.
Utaona bhodhi wanga wakaguta semunhu yapiswa nemoto, wanga wakazvimba, wakachekwa chekwa miri makumbo, avandikangoti wangozvimba pese miri wese zvausoro wakazvimba zvakare. Mwana pakaenda nezuva haana kukwanisa kuaziva.
Mumashoko avo kuvatori venhau, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hama dzavamasaya dzaona kuti mutumbi wange uri kuchipatara ndewavo. Vanyati vati mapurisa ari kuferefeta nyaya yekushaya kwavamasaya uye vachakamirira zvichabuda mutsvakurudzo yekuti vakafa sei kana kuti post mortem iyo iri kutarisirwa kuitwa mangwana. Zvichakadai, vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reTCCC vaGift Ostalo Siziva vati vanoshushikana zvikuru kuti vanhu vachiri kupambwa nekuurayirwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vati vaendesa gwaro renyunyuto kumukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga kuti nyaya dzekupambwa nekuurawa kwevanhu dziongororwe.
Tanyorera mukuru wemapurisa kuti vanzwisise kuti nyaya iyi inofanira kutariswa. Mavictims ari kuramba achiwedzerwa asi mapepetrator ari kufamba scot free.
Vaenderera mberi vachitiwo vanyorera magwaro enyunyuto kuparamende. Commission inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamwe nemasangano akaita seSADC neAfrican Union vati nyaya dzekupambwa, kupombwa nekushungurudzwa kwevanhu dziri kuenderera mberi nekuti nyika haina kuita sarudzo dzakachena uye vanhu vari kurangwa kuti vakaramba bato reZANU PF musarudzo dzakaitwa muna Nyamavhuvhu. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF sezvo mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kumashoko mubato iri vafarai marapira vange vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi umwe vechidiki muboka revechidiki veZANU PF vataura ikandishaya vanoti ZANU PF haine nezviri kuitika muTCCC vachiti bato ravo riri kutsvaga rutsigiro kuti rikunde musarudzo.
ZANU PF kukambena kukwikwidza kuti ikunde musarudzo.
Muzinda weAmerica, sangano reAmnesty International pamwe nebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaburitsa magwaro ekushoropodza chiitiko ichi vachikurudzira hurumende kuti iferefete kukwira kwenyaya dzekupambwa, kushungurudzwa nekupondwa kwevanhu vanoita zvematongerwo enyika, nhengo dzeparamende, vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanopikisa hurumende. Vamasaya vakapambwa pamwe chete navaJeffrey Carlos avo vakazowanikwa kupurazi rechabwino vakakuvadzwa zvakaipisisa. Kupambwa kwevaviri aya kunotevera kupambwa nekurohwa zvakaipisisa kwedzimwe nhengo dzeTCCC dzinosanganisira vaomberaishe nhende vaJames Chidakwa pamwe nenhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore kubvira muna Gunyana kusvika pari zvino. Nyika iri kudzokera musarudzo dzemabielection muna zvita mushure mekunge nhengo dzeTCCC dzeparamende nemakanzura dzadzingwa mushure metsamba dzakanyorwa navasengeso chavangu avo vanozviti ndivo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri asi bato iri richiti vachavangu haisi nhengo yeTCCC. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.